Tingangoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka musiti vharari ezevo. In terms of my employees are in grade 5 to 16. I include that particular group of employee, my nurses. And it's to do with the incapacity in terms of mari dzavari kutambira versus what is now obtaining on the market. Mari dzavo hadzichaenderani nemamiriro akaita economy yeZimbabwe. So it's a cause of concern which needs urgent attention, and we've been paying attention to it through our deliberations, the city of Harare, as well as at the Employment Council for the Harare Municipal Undertaking.
Saka zviri kureva here kuti vashandi vapinda pakuramwa mabasa zvakamira sei?
Situation iripo ndeyekuti even majority of the workers, they are still providing a service to the residents. Although the situation is dicey, in that in certain instances, munhu anenge asitonera mari even yebhasi, kana kuti mari yekuti asiyire vana kuti vanodyei and what have you. And this is what we've been trying to impress upon the employer, that look, my employees are incapacitated, and it's quite an urgent issue which needs your attention as the employer to ensure kuti vakwanisa kuwana mari dzinoenderana ne the economic situation. But what has happened is that the employer now was not amenable to increasing, entering that agreement kusvika patiri today.
Saka mune tarisiro yekugara pasi here nekanzuro kuti mugadzirise matambudziko?
Nezuro taitovesive musangano watati nawo naiye mubati wechigaro wesiti Harare City Executives na finance director vacho na chairman weemployer party, Councillor Jacob Mafume, neemployee party yese tichidiscussa over issue iyoyo. Saka pakazobuda position yekuti kwete indeiteri allow us kuti tiite regroup, tiite maconsultations edu. Then on Monday and Tuesday, muno muHarare umu kuNEC, tokwanisa kuita the necessary meeting so that we resolve, including issue yemasalaries at 2019.